manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 17 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda nekusecha mahofisi ebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisira chimiro chavo. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vangangotenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mbaiwa inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumana uroyi. Mutongi wenyaya iyi Justice Christopher Dube Banda vati magweta evaviri aya vadzoke kudare svondo rinouya vachivasuma kuti vanenge vachida kuenderera mberi here kana kuti kutaurirana. Nyaya dziri kuda kugadziriswa mukurambana inyaya dzekuti ndiani achachengeta vana vavo vatatu uye kugowana midziyo inosanganisira dzimba nezvikakarara zvemotokari. Nyaya yemba yekuBorodo Brook iri kunetsawo sezvo muzvare Mbaiwa vari kuti vakarambidzwa kupinda mumba iyi nemauto kunyange hazvo dare repamusoro rainge rati vaende kunogara ikoko vakamirira kutongwa. Izvi zvabuda mudare nhasi apo gweta ramuzvare Chiwenga vataona Nyamakura nerimwe gweta ravachiwenga Advocate Louis Uriri vati kutonga kwenyaya iyi kumbosendekwa vachiedza kutaurirana. Asi vauriri vaudza Studio 7 kuti havatenderwi kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati titaure nerimwe gweta ravachiwenga vaWellington Paspanojga. VaPaspanojga vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vachiwenga kuti votora gwara ripi. VaNyamakura vaudzawo Studio 7 kuti vapanana magwaro semagweta uye vachadzoka kudare nemusi wemuvhuro vachitaura zvavanenge vawirirana asi kana pasina chabuda panyaya iyi nyaya iyi nezenge yotanga kunzwikwa mudare nemusi wechipiri. Kunze kwekunetsana panyaya yekurambana iyi muzvare Mbaiwa vari kupomerwawo dzimwe mhosva mbiri imwe yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo imwe yekuda kuuraya murume wavo. Vari kuramba mhosva mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga.
Uhongu kana zviri zvekuti vanhu vayananiswe vataurira nemune zvakanaka zvinotenderwa pamutemo zviripo izvozvo kuti mhuri dzinopiwa mukana wekutaurirana. Asiwo tinofanira kuziva kuti zvimwe zvichida panenge pava kuti pamwe pane vari kutya kuti hatwadza fukurwa pachivara kana kufumurwa kungazoitwa kana nyaya yayo ikaramba ichitambwa pachena. Saka zvakanaka izvozvo kuti vataurirane, asi chikuru ndechekuti kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai dzichengetedzwe pakutaurirana ikoko.
Mungajekesa here kuti kodzero dzinochengetedzwa sei?
Hongu tinokana tichitaura zvekodzero tinotaura kuti zvakanakira vana ndezvipi kwete kutasa kuti ane masimba ane kunda mwende upi ini zekana wana ya chitaura na kumbeko matari shaminga shawirirara wa sachona zipofana mchivike zazi sora na kuti shukwe kimiria nebare kuti aiwa izu shakanaka kuitra kuti pasa wane wane wanezo ti mangwana aiwa ndakambu nikizwa kana kuti ndagambisi na kubutikana ndika kukwara cha shakanakira shakare ndichiputi zvine mabvuta mukati emati ese izvozvo neida kuti emati ese agone kuona kuti kodzero dzavo neshubiro yavo inobuda zvakanaka munhaurirano idzodzo. Tichikurudzirawo vane simba rakawanda vanenge vachitungamira nyika kuti vakwanise kufungawo nezvekodzero dzevana nedzemadzimai panyaya iyi.
Saka apa Magweta ndo anenge otaura nevaviri ava kana awirirana ponyoriranwa pasi chibvumirano chinenge chitarisirwa kuti chinofanira kutedzerwa nemunhu wese.
Uongu asi kana Magweta achitaura navari vazvinhu zvavanenge vatumwa Magweta pachavo vatinenge zvichingovanhume havana zvavanenge vachitaura zvido zvavo ivo kwete vanenge vachingotaura zvavanoudzwa kuti ndizvo zvachinoda vachizotaurawo kuti mutemo unoti kudii ndokwanokoshera Magweta.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty Human Rights Watch kuChamembe kuAfrica vaDewa Mavinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda ndokusecha maofisi ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navanoson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Asi mapurisa aya hapana chaawana paMorgan Tsvangirai House. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na 4 pm ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa nematare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwema awa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushaiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abva adzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kweMorgan Tsvangirai House vaseMudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirwa kusecha. Tikatokumbirwa tsamba yenyu nonga vatipa iri timu yanga yakati wandei. Then vaita barricade paHarvest House pese kusika kwa OK pana angwa nepaofisi. Vatatendera kupinda chain vanhu kuti vakwanise kusecha zvari kutsvaga zvari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha. Hapana chavati vawana ende hapana chavanoona bhozi hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sekutaura kwataita izvozvo vakazara muHarvest House vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC itonge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzivikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisa chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa. Taurai Chava anotipanyaya inotevera.
VaBrighton Sikira vanodzidzisa kumaruva ekwaNemangwe kuGokwe South. VaSikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. Asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndine manza yakanaka kuti ndodzidzisa kudhuze nekumusha. Saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvemurivo zvanga zvakafushwa namadhamu, ndodzoka kubasa. hazikutara chukwa dizunzaka huma stara reda ikwani ndinewa na watatu wukutanga wacho haka wana mzimbo kumogenza teachers college haka tanga September initial haka pata 1.6 lupo kwa zanzi kodua top up 800 saka yese for the term ya 2.4 tisinga virengi mama provisions ya anoda then for this coming term ya tukupindai parikudiwa 5,500
watikira wano tisenzira yekuti wawane imwe mari inowedzera pane shoma yohano tambira mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa
zvemunhu anofanga kuti murira nekuti muraizizi kuti mari haikwani inenge chinguda zvainoda zvakakwanirana saka takatoti nemudzimai imi chiitai zvekutengesa pamusika saka vanotengesawo zvishuga zvemajigisi zvemadhiringi asi dambudziko ratava naro maindire kuti pavanotengesera hatina license saka mapurisa anotimanyisa tinotengesera panze mvura ikanaya hautengesi mapurisa akauya hautengesi saka panotova nedambudziko
vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira
tukupiwa $13 iri kunzi irura allowance $13 haikwani kuti titenge kana lofu rimwe chete rechingwa dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalary yedu basic salary yedu zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti tirikuwana chinotibatsirawo kumaruwa nekuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana wekuti tiverenge nekuti tiri kumaruwa transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi saka hurumende dayatarisawo maishi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti paruva allowance
muzvare lini yangiwane vanogara muguta regweru asi vachidzidzisa kumaruva ikwachirumhanzu mudunhu remidlands muzvare ngiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho
ndine chishuviro chekuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha kukuti ticha aionekwa ari munhu tisaramba tichingori vanhu vepasipasi panyaya dzemihoro yatinowana
muzvarengiwane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri nevanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi mumazuva mashoma apfuura hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana asi mamwe masangano anomirira varayiridzi kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ari kuramba mari iyi achiti ishoma ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava
zvichakadaro vamwe vabereki vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yekuti vana vavo havasi kudzidza kuti tinzwe zviri kuitika Mike Hoyo Studio 7 abata vatarisai madochi mubereki ane mwana ari kusanyati
dambudziko ririko anongosvika zvinhu zvakaoma kudaro vanoda zvinhu zvakawandisa kuchikoro apa zvinhu hazvizi kutengeka ndi mabhuku anotiwa tatai mabhuku ngaawanda ari kudiwa apa haasi kutengeka zvikoro zvokunhu zvakakwira ende vari kukwidza havasi kana kutombofunga kuti vajuma vanhu taimu yacho yanokwidza isiyo manjere
pamakabhadhara school fees makabhadhara mari
ndiyo
yanga iri mari yakafanana negore rapfuura here nekuti hurumende yakanyatsoudzawo zvikoro kuti vasakwidze mari yeschool fees
zvanga zvakasiyana iprioritize tuesday
mwana paakaenda kuchikoro akati akawanawo here mukana wekudzidza
nyaya iripo manje kana kuri sekwedu kumusha anoda chingondoyai nemabhemba kumuzosakura kana nguva yekuti vadzidze kwacho hakutorina matisati anenge achingostrika asi kundoyai nemapabva nezvatatu nekungodhurisirana chikoro chacho handisiziva kuti vana ruinzi vechikoro
nemaondo renyu mungati nyaya iyi yogadziriswa sei
iyi nyaya iyi ini zvangu chandiri kuona ndechekuti dai tambosiyirwa rimwe bato tambopindawo rimwe nerimwe bato tamboona kuti ndinonasa kuti zvinhu zvemunhu audzikama because
Mwana paakaenda kuchikoro iye akati akanosangana nematambudziko akadii?
Tambudziko riko guru chaichaendere kuti kudzidza kudzidza hakusi kudzidziwa ndo one chekutanga asi kwe uchingoi mabhuku ngawo sekuti musi vanenge vangofunga hongu kudzidzisawo vanongodzidzisa kuti nguva dzaasi kutenga kavha iye asi kutengeka sikufiza yacho yajuma ingadi vakagara vataurawo zvangena.
Vanga vari vatarisai madhochi vachitaura vari parunare ukadoma naMike Owe weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane zvinhu zvisingawanzoitika mukunamata kwavo, mukuru mukuru muIran vaAyatollah Khamenei vati kurwiswa kwakaita Iran muzinda wemauto ekuAmerica uri muIraq ichishandisa zvombo zvemuchadenga munongedzo mukuru wekuti nyika iyi ine rutsigiro rwanyadenga. Mukuru wakwayo kwavati mbama kumeso kwenyika yakasimba zvikuru pasi rose yeAmerica. Vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira Malawi zvitevera kubuda kwemashoko ekuda kupa chioko muhomwe vatongi vematare edzimhosva vari kunzwa nyaya yekupikisa kukunda kunonzi kwakaita mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika musarudzo gore rapera. Mutungamiri wehurumende Ukraine Asiya Batsa mushure mekunge pabuda mashoko ake akatapwa aishora zvikuru kusanzwisisa kwaaiti kwaitwa nemutungamiri wenyika iyi nyaya dzezveupfumi. Vamwe vagari vekushurugwisau vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vekushurugwi South kuward 11 vanoti upenyu hwavo huri kuramba huchivaomera sezvo vari kushaya mvura yekushandisa nekuda kwokusanaya kwemvura. Dunhu rese reshurugwi South rine zvibhorani mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu asi zvibhorani mazana maviri hazvisi kushanda izvo zviri kupa kuti mvura ive dambudziko guru munzvimbo iyi. Mumwe mugari wemudunhu iri amai Martha Mashaya Mombe vanoti nepamusana pekushomeka kwemvura vava kungowana migomo yemvura miviri chete pazuva iyo vanoti haivakwaniri sezvo vaine mhuri huru.
Kwedu kwaward 11 tiri kutambudzika nyaya yemvura. Mvura hakuna, tiri kuchera bhaketi 1 apa une vana 7 8 bhaketi 1 makuseni 1 manheru zviri kudo tichishungurudzawo tatambura isu dei tawandigwawo zvimwe zvibhorani kuti tiwanewo mvura nekuti tatambura hatigezi hatisuki madzuva macho hamuna kana domwe remvura.
Amai Mashaya Mombe vanoti chibhorani chavanoshandisa ichi chinotokiwa kana vanhu vawaniswa mvura mangwanani chozovhurwa zvakare zuva rovira. Izvi zvinoitirwa kuti mvura inenge yapera iwane nguva yekusinina ichiwanda muchibhorani ichi. Mumwe mugari wemuward 11 Agnes Chinzenze vanoti kunzvimbo kwava hakutorina zvibhorani. Amai Chinzenze vanoti vari kuwana mvura kubva kuvanhu vane migodhi yavo avo vanotanga vavaitisa mabasa senzira yekubhadhara mvura yavanopiwa.
Amvura yekunwa hatina, vane migodhi yavo ndovatodomboteererawo, saka ana achitokupawo mutemo pamigodhi yavo iyoyo, saka mupenyu watiri kurarama hwakaoma. Zvibhorani hakuna, unototanga watsvaira mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. wokorobheswa mumba kuti uteke mvura pamba pamuno. Saka munongona kuti ndinonzi dambudziko. Saka isu tatiri kungochemera zvibhorani kuti dai zvibhorani zvanga zviripo zvaigona kutibatsira. Nekuti kana paunobuda uchiti ndikuenda kunoteka mvura une uchitarisira kuti udzoke uzoita basa kumba kwako asi iwe ndombotanga washandira umwe munhu. Saka hazvitibudiri zvakanaka.
Dambudziko iri riri kuwanikwa munzvimbo iyi sezvo nzizi nematsime zvisisina mvura. Mumwe wemakanzura emutongo gara Rural District Council iyo inobata dunhu reShirugwi South, vaShepherd Mudhara, vanoti dambudziko remvura ranetsa zvikuru munzvimbo yavo. VaMudhara vanoti kushomeka kwemvura uku ndiko kuri kukonzera kuti vanhu vapimirwe mvura kuitira kuti mhuri imwe neimwe ikwanise kuwana mvura pazuva rega rega. VaMudhara vanoti zvibhorani zvizhinji zviri munzvimbo yavo zvinoda kugadziriswa asi vanhu havana zvikwanisiro zvokuti zvibhorani zvishande zvakanaka.
Pari zvino amwe asina mvura yakawanda. Saka vanotoreshena kuti vose vakwane vakasatodero zvingafambi zvakanaka. Noti mapoles mazhinji amwe adhirikira mukati ava akudhara. Vanoita nezvazvo veTTF vanenge vachikurudzira kuti after about 10 years bore rofa kuflashiwa so that takariya rinenge rakawira rakavharira mapipe robva rabuda. Saka izvozvo iprocess yatoda kuti idini iitwe iyoyo. Dambudziko zvaro nderezvishandiso zvafanana nemari kuti maspare parts nekubhadhara vanhu vanoita izvo.
Mukuru wetongogara Rural District Council vaBrian Rufasha vanoti gore ra2019 vakawana mari inosvika mamiriyoni mana emadhora kubva kuhurumende kunyange hazvo imwe yemari iyi vakazoiwana kupera kwasvita. VaRufasha vanoti pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora vakatanga kuwana vakacheresa zvibhorani zvishanu kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravo.
Pa1.5 yakauya kutanga yakauya mugara ende yatakandoshandisa takadrilla mapozi pachachacha patongogara kutotonga kliniki kubata nai nekugama kamakliniki then imwe yachona takaivakisa bridge imwe tikaivakisa kliniki.
VaRufasha vanoti mari yavakazopiwa kupera kwasvita vachaishandisa zvakare kuwedzera zvibhorani munzvimbo yavo uye vakatoshambadzira mune rimwe bepanhau vachitsvaga vangaita basa iri.
Azwana about 2.5 muna December, muna 27 December. Mukaona takaadvertisa kuda kudrilla maboesmaequipment ekuibva boes Sunday May imari yachona iyo yatakutoshandisa.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka mwaka wayo, mvura iri pasi inotangawo kudzikira zvakanyanya, nzizi nemadhamu zvichipwa mvura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinopa kuti mvura inetse kuwana, uye kana paine zvibhorani, zvinofanirwa kunge zvakadzikiswa pasi zvakanyanya kuitira kuti zvipfuure pane bhande remvura. Gore rapera mvura haina kunaya zvakanaka mumatunhu akawanda munyika, uye nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinotiwo gore rino mvura ichange iri shoma zvichikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 kuShurugwi kwaNhema, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheNet Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti mapurisa awanikwa achisvika pamuzinda weMBC inotungamirwa navaNelson Chamisa achisecha mahofisi aya.
Atapedu Zimbabwe, zvemunyika muno manje zvakuda Mwari.
Sei madaro?
Nekuti zvemunyika muno mazve hatifungoti gore rino racho kuti pane zvinhu zvichafamba kana kuti pane zvinhu zvichange zvakanaka. Hapana zvetiri kumbonzwa kuti mapurisa acho akupinda kuti mumuzinda weMBC. Mapurisa achave nekuchengetedza vanhu sezvavaita kare. Sezvo zvavangoendeka mukakudherera soka kungoshungurudza vanhu. Zvitezvo zvatovewesa nhaimboti mapurisa aitishungurudza murodhi bhati zvino zvatovewesa kungoshungurudza kwatonyanyisa. Saka munyika munomu chiti hapane chakanaka. hapana chakanakira chimwe kungorwadzisana chete tisazikana kuzombofamba president une vakangonyarara chiitwa bhora nyika isiri kumbofamba zvakanaka ende zvese zviri kurwadza hapana chakanaka munyika munomu so kungorarama nenyasha dzamwari kungoti dai vapresident vachimira kana zvozosvita ndotongosva 2030 yacho yavanobvira kuchara evamira semurume vakwanisa kugadzira chinhu chese chiri kunetsa munyika hamuna chinhu chakanaka makamboya makaona kuno muzimbabwe zvese zviri kurwadza chete kubva kumari kusvika kuchikoro kuchipatara kazvizvo zviri kumunda chibage chakatsva
muri kutaura naobeti ndiri kuharare budiriro
taurai tinzwe
zvinoitwa nemapurisa izvizvi hazvina kunaka zviri kutoitwa nemapurisa izvizvi haindoona kuti dai vari vamwe vangoramba kushandiswa darobhozi pakupera kwezivo kuti vatavenge varivo futi varitotamba nhamo saka pamwe pani ngavarambe kushandiswa
imimi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
dai ndaiwana mukana wekutaura navo ndaitongotaurawo kutoti aiwa hondo dzavanotagara kuchitaura kuti vakarwa ana baba vedu like baba vangu mofe vakarwira ini but vachiona kuzvibitika izvizvi vanoona nge vakarwira mahara ndikakunyeperei kuti zviri kuendeka hapana kana one tiri kufamba kana kutozibata chiri naniwo hapana izvezvi hakuna mvura masiweji aringodhubhuka everything hapana kana chiri nani
ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata cheFC Platinum chashandisa masimba acho emari kutenga vatambi vese vane mukurumbira munyika apo makundano ekasolaga Premier Soccer League ave pedyo nekutanga. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chikwata ichi icho chinotambirisa vatambi mari inobva iyo pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora churu nemazana mashanu ekuAmerica. Chatora vatambi vese vanga vachirwirwa pamariketi kusanganisira Ralph Kaundera uyo aive pavatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year wegore ra2019. FC Platinum yazivisa kuti yatenga zvekare Nomo Chinyerere wehwange, Donald Jinyai weTriangle, avo vaidiwa nezvikwata zvakawanda kusanganisira Chicken Inn ne Makepekepe Ekeps United. Vatambi ava vatove kushavane uko vari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi kurwira mukombe weLeague pamwe neweCup Champions League. Chikwata ichi chinotambirisa zvekare vatambi madhora zana nemakumi mashanu ekuAmerica kana vakakunda pamutambo wega wega. Kunyange hazvo vachitsigira Caps United, muteveri wenhabvu vaspecial bote vanoti dai vari ivo vaive vakamira paive pana Kaundera, Chinyerere naDzinyai vaingosarudzawo kuenda kwavanopiwa mari yakawanda yemuhoro sezvangoitawo vatambi ava.
Nokuwana kwematimu, the first thing to consider chandingaita kutarisa mari yakati wandii pamari ndopokunyatsotanga ipapa kuti akofa mari yakawanda ndiya.
Pamusoro pezvo mamoneybags araura zvekare Last Jesse naSterlingala kubva kumanika Diamonds pamwe naDenzel Kumalo uyo abva kuHighlanders avo vabatana nevamwe kuendera mberi negadziriro. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu uyezve anoita zvekubheja mitambo vatinashe museti vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu vari kuona mukombe wegore rino weCastle Laga Premier Soccer League uchidzokera zvekare kuzvishavane neFC Platinum.
FC Platinum setimu ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league zvatotanga gadziriro yazvo yemwaka uno asi zvakawanda zvacho zviri kuungana nemuvhuro kusimudzira ndima yazvo. Izvi zvinotevera chiziviso chabva kumukuru wekumahofisi epremier soccer league vaKenneth Ndebele avo vati makundano aya achati kurumidzei kutanga kuitira kuzopa mukana mitambo yemaorias iyo yakati wandei gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kudeuka kweropa kuri kuitika munzvimbo dzinocherwa goridhe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina tungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisendaba ku VOA.